out fidal. Things turn up. I rust for me clean up. Hey yo, play.
But I'm not dead.
Dai toka ya nini ndega singa tongwe ne maketa bamma sispe para tofamba. Rakambuti bambeta bamwe rakatime taini ndakaona kunge sekutamba. Pakuzoti nini shuga mama rino ndibata roti uya nazva shuga nana. Ipapo ndopo ndakaramba musandi makise zita please musanjanya.
Ah, tete izozo, saite iyoyo.
Yekunditanisha zita ndisina chandaita please saite iyoyo. Ramba, msandi makise zita, please, friend.